changa chiri chipatapata nhasi mumusha weOld Tafara muno muHarare apo vanhu vanga vachiedza kubvisa midziyo yavo mudzimba dzavo dzanga dzichipwanywa nezvigiredha zvekanzuro yeHarare. Vamwe vevapwanyirwa dzimba dzavo vakaita samai Fares Nongonhema vati havachaziva kana pekutangira sezvo vasara vasina kana pekuisa misoro apo mvura yatanga kunaya. Amai Nongonhema vati kanzuro yeHarare haina kuvapa nguva yekuti ivo nevamwe vavo vagadzirire kubva zvine chiremerera.
Havana kana kumbotipa yambiro kuti tiwane kubvisa zvinhu zvedu, saka mimwe midziyo yedu yaparadzwa zvekuti hatichatoziva kuti tichatangira papi. Takaremerwa, tiri kurwadziwa, tiri kuremerwa.
Mukuru anoona nezvebudiriro mukanzuro yeHarare kana kuti Development Control Manager vaJames Mazvimba vati vanhu ava vakavaka dzimba idzi vasina mvumo yekanzuro yavo.
Vari kuvaka zvivakwa izvi vanhu vasina kupuhwa nekanzuro, vanhu vasina permission yekanzuro, vanhu vasina ma-approved plan sezvinodiwa nemutemo kuti munhu achivaka chivakwa zvikusei iri imba yekugara anofanirwa anosungirwa kuti ave nema-approved plan.
Vamazvimba vatiwo nzvimbo yakavakirwa dzimba idzi yanga isina zvinhu zvakaita semvura nemigwagwa zvinoita kuti ikodzere kugarwa nevanhu.
Vanhu ivava hakusati kwaane maservices anodikana akafanana semvura nesuwa nemarodz. Vanhu vakapinda panzvimbo yekanzuro vakazvigarisa vega, vakatanga kugovana, vakatengeserana mastands ekanzuro. Kanzuro haina cheinowana, haina chayakawana. Saka ndosaka vanhu ivava vari kubviswa nekanzuro yeHarare kuitira kuti maplans aene nenzvimbo iyoyo agone kuiimplimendwa. Nekuti as long as vanhu ivava varipo, maplans ekanzuro iyaya agone kuimplimendwa.
Asi vaRuben Akili avo vanoshanda nerimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vashora kanzuro yeHarare nokupwanyira vanhu ava dzimba dzavo isina kutsvaga mvumo yekuita izvi kumatare edzimhosva sezvakatarwa mubumbiro remitemo yenyika.
Kana iri nyaya yekuputswa kwedzimba panofanira kunge pachitevedzerwa mutemo. Inenge isiri tarisiro yedu yekuti kanzuro inotyora mutemo kuti iedze kuita kuti vanhu vateedze mutemo. Saka naizvozvo inenge iri tarisiro yedu yekuti zvese zvinofanira kunge zvichiitwa mapepa ekuzivisa vanhu kuti ndo zvaakuitwa, uyezve vanhu vachipihwawo mukana wekuti ngati wekupindura magwaro iyayaya zvakare nyaya idzi dzichiendeswa pamberi pematare kuti zvive zvinotongwa zvive zvinoenzaniswa. Asi naizvozvo tinoona kuti pakaramba pachiita kuti vanhu vanongoerekana vonzi voputsirwa pasina mapepa akakwana kana kuti pasina etingati mutongo wedare, izvo zvinoiramba zvichiita kuti pave nehuri.
Tsvagiridzo yataita yaburitsa pachena kuti vanhu vapwanyirwa dzimba ava vakatengeserwa nzvimbo dzekuvakira dzimba nemakoronyera kana kuti maland barons akasiyana-siyana ayo asiri kubvumidzwa nehurumende. Zvichakadaro vaAkili vakurudzira vagari vemuHarare kuti vatevedzere mitemo mukutenga nzvimbo dzekuvakira dzimba pamwe nenzira dzakatarwa mukuvakwa kwedzimba kuitira kuti vasarasikirwe nenguva pamwe nemari dzavo vachivaka dzimba dzinozopwanywa.
Tinopawo yambiro kuvagari kuti vasange vanotenga pekugara kune vose vose nechikonzero chekuti kumaichiitiko zviitiko zvakafanira zvaramba zvichingoitika muHarare zvokuti vanhu vari kutengeserwa pekugara nevanhu vanenge vachine zvekuita nezvematongerwo enyika kana kuti vanenge vane simba hamene kuti vanorutora kubva kupi vachitengesa. Vamwe vacho vanenge vari vanhu vanenge vari tingati pachirungu vanoti connected nevanhu vanenge vachishanda mukanzuro. Saka naizvozvo uyezve vari connected nevamwe vanhu vanenge vari muzvematongerwo enyika. Naizvozvo zvinoita kuti izvozvo izvo vanhu vakaramba vachingotenga-tenga mastendi kana kuti pekugara kune vanhu vese vese vanopedzisira voita kunge vanoruza mari dzavo, uyezve vachizvi vanopedzisira vavo pinda muna taisireva kana kuti pinda mutsekwende.
Kanzuro yeHarare inonziwo yakapwanya zvimwe zvivakwa zvinonzi zvakavaka zvisiri pamutemo kwamhishi kumufakose nezuro. Amwewo mashoko atawana anoti kanzuro ine urongo hwekugarisa vashandi vayo munzvimbo dzose dzairi kubvisa vanhu. Hatina kukwanisa kunzwa kune vakafanira kubata chigaro chemutauri wekanzuro vaInnocent Ruwende nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.